mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 27 kubvumbi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutevedzeri wemuchungamiri wenyika vaconstantino Chiwenga nezuro vakakurudzira vana vezimbabwe kuti vasavhunduswa nekushaya simba kwedhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuamerica. Sangano reInternational Organization for Migration rinoti kune zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvine magwaro ezimbabwe exemption permits zvakadzokera kumusha kubva kusouth africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino Chiwenga nezuro vakavimbisa vana vezimbabwe kuti vasavhunduswa nekushaya simba kwedhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuamerica. VaChiwenga vakataura mashoko awa kuBulawayo nezuro uko vaive munyarikani akakosha pamusangano wezvemabhizinisi weZimbabwe International Trade Fair, International Business Conference. VaChiwenga vakati kusadzikama kwedhora remunyika uku chinhu chiri kupfuura. Vakawedzera vachiti kusakadzikana kwemutengo wemari yekunze pamusika hakurevi kuguma kwenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zveupfumi vaRejoice Ngwenya.
Chekutanga ndechekuti hurumende yedu neBank Guru Reserve Bank havana capacity kana kuti simba rekugadziridza mari yekunze kwenyika, nekuti mari idzi mari dzinopinda, dzimwe dzinopinda ari remittances, dzimwe dzinopinda iri mari yegold yainotengeswa iyeye. Saka kusupply side kwemari yemaus dollars hurumende yedu haina simba, nekuti vanongokwanisa kugadziridza mari yavanokwanisa kuprinta kudhinda chete. Iyi inofamba yega ichipururudza yega. Aiwa, havana simba rokugadzirika. Zviri kutaurwa navice president kuti musavhunduka, kungotaura hako. Asi dhora rabatwa nemaforces atinoti maforces edemand and supply. Saka hurumende yedu haikwanisi kutenge chizvigadziridza. Vanokwanisa kugadziridza mabond, asi madhora zviri kunze kwesimba ravo.
Munoti imi nyaya yeexchange rate inofambiswa nemafambiro anenge achiita zvinhu kumisika uku kana market driven, chii chiri kumboita kuti musika wacho unge uchikanganisika sezviri kuitika iye zvino? Tichiona kuti zuva nezuva mitengo yezvinhu inenge ichingonzi yakwira.
Mari iri kugadziridzwa kana kuti kukanganiswa nemusika. Ngatirangarirei mukoma Jonga kuti tapinda muelection season. Hurumende yava Munangagwa ndo yakataura yega kuti taisa parutivi $250 million dzemaelection. Saka ndo mamwe masignals anoita trigger panic in the market, nokuti kana zvanzizvo kuchapinda mari $250 million ukungotaura mari yavanotaura chita, hakusi kutaura dzimwe mari dzinopinda tisingazivi. Saka zvinoita kuti zvino vanhu vari kutsvaga mari dzekunogadzirisa kana kupinza nhumbi kana kuti capital equipment vopinda mumusika vachinotsvaga mari yacho, nekuti mari yacho iri kupinda mumarket, iri kutaura nehurumende, haisi kupinda muhurumende. Saka matauriro akaita zano aya yekuti tagadziridza $250 million inonzi war chest yemaelections. Nguva yemaelections mukoma Jonga is inflationary, nekuti panoita uncontrolled public expenditure, mari ichizadzwa mumarket kutenga mavotes nekubhadhara zvinhu zvakawanda wanda. So ndo zvinoita kuti demand redhora rikwire, rate yacho yobva yachinja.
Kune wamwe vanopomera hurumende mhosva yekuti ndoi iri kukuonzera nyaya dzeexchange rate vachiti vanhu vanoitira mabasa hurumende vanenge vabhadharwa nemari yemunyika ndo vari kuzoenda vachinorasa mari idzo dzemadhora yemunyika pamusika mutema votora mari yekunze kuamerica iyi. Zvii zvingaitwa kugadzirisa dambudziko iroro vangwenya?
Icho ichokwadi kuti maitiro anoita hurumende atingati public expenditure ne monetary and fiscal misbehavior. Zvinokonzi nokuti kana hurumende ichiti isusu tiri kugona basa, tiri kuvaka mabridge, tiri kuvaka marodhi, tiri kuvaka maclinic, mari iri kuvashandiswa iri kubhadharwa macontractors iwavo imari inonopinda mumaketi, mari yodzingirirana namadhora mashoma. Ngatizivei futi kuti kumabhenki kuauction maindustrialists vari kushaya mari. Saka vanenge vakagara pamabhondi akawanda, vanotora mabhondi aya nokuti kana vachida 60 million bhenki richikwanisa kuvapa 10 million in 3 months vanongopinda mublack market. Ndo zvinoita kuti behavior yegovernment kupa macontracts akawanda public expenditure anozodrive kana kuti kusunda macontractors kana vabhadhagwa kuti vanotenga mari iri musika mutema, demand yacho yedhola yobva yakwira.
Avo vange vari vanoongorora zveupfumi vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gwaro rakurume rakabudiswa nesangano reInternational Organization for Migration rakurume rinoratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits zvakadzokera kumusha kubva kuSouth Africa munguva iyi. Uwandu hwevanhu vakapinda nekubuda pamiganhu yeZimbabwe hunosvika zviuru makumi mana nezvitatu nemazana manomwe ane makumi mashanu nevasere kana kuti 43,758. South Africa ndiyo nyika inoshanyirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kubuda munyika ichiteverwa neMozambique, Zambia neBotswana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata gwetari norwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba.
Aiwa, seZimbabwe Exiles Forum tinoonawo zvichingoitika kuti vanhu vari pamaZEP vazhinji vari kuinda kumusha, asi vazhinji vatiri kuona vanoinda vachidzoka vachishandisa marisitsi avakaapplya for, yatinoti waiver kana mageneral work visa. Saka zvirevi kuti vawedzera kufamba vari kuinda vachinogara kumusha aiyo. Vazhinji vachakangomirira kuona kuti mutongo ungabuda mudare uchabuda uchiti vamwewo ndo vaya vakaapplya vachiapplyira anoima mainstream permits avari kuivaapplyire.
Variko here vamunozivawo kana vamuri kuonawo vari kudzokera kumusha?
Tingangoti hapana huwandu hwavanhu vari kuinda vachinogara zvamuchose kuZimbabwe. Handisati ndamboona hangu vakati tiri kuinda tichinogara zvamuchose hatichadzoki kuno kuSouth Africa, asi kungoti nange mutange imwe nguva inenge iripo yokungoti vaya vavagarisa muSouth Africa, unowana munhu akagara muSouth Africa kana makore gumi namashanu kana kuti makore makumi maviri chaiko asina kumbonoona hama, asingazivi kana kuti zvinhu zvikaoipa muno muSouth Africa ndava kubudisiwa ndinonotangira papi, kuvaka ukama nokutsvaka pokupotera kana zvinhu zvaoipa. Vamwewo vazhinji ndo vatiri kuona vari kunotsvaka mastens because unotaura navanhu kazhi zhinji avo ndo vatingati vatinoziva vari kutotsvakawo pokuvaka nokudidi. Saka vanhu vanenge vachingoti tigadzirire ramangwana, asi hazvirevi kuti vari kugara, vari kuti tava kusiya kumboramba tichiidza kuapplyira mapemits ari pamainstream regime yomuSouth Africa tichinogara kumusha. Asi chikuru ndochokuti pane vanoda kudzokera dai hurumende yawa zvichemo zvavo.
Zvikuru zvavari kunyanyochema nazvo ndezvipi vashumba?
Zvimwe zvinosanganisirawo kuti munhu unogona kuva nezvunhu zvaanoda kuendesa kumusha kutanga mabhizimusi kana nhumi nhambi dzake dzaagara anadzo. Asi zvinogosha chose kuti zvinezvi zviendeswe kumusha. Chechipiri ndichocho kuti ava muZimbabwe ngapavewo nerubatsiro gweraramo kungabva kuhurumende kuti munhu atange mindu dzake ari muZimbabwe imomo. Chechitatu zvakusanganisira nyaya yevana vari muzvikoro muno muSouth Africa kuti paonekwe kuti zvingafambisiwa sei vakwanise kupinda muZimbabwe varambe vachiindirira mberi zvisina mhirizhonga kuchikoro chavo kana kuti zvisina viringo kuzvikoro zvavo. Ndezvimwewo zvezvunhu zvinofanira kutaugwa pane avo vanenge vachida kutsoka kumusha.
Kurudziro yenyu yochitiwo kudini kuzvizvarwa zveZimbabwe nepakamira zvino apa?
Asi tinoda kukurudzira vanhu seZimbabwe Exiles Forum inyaya yekungoti vanhu vasari vara vasarega kuapply mapermits. Izvi takanguva tazvitaura asi kungosimbisisa zvakare kuti vanhu vasari vara 30 June isawosvika vanhu vachiti havana kuapply nokuti mutongo wedare redare unogona kuobuda after 30 June yacho. Saka zvinogona kuosiya vamwe vanhu vari pamhene.
Avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zvininga weStudio 7. Muchori wenhau Hopewell Chingono anoti vanhu vashoma vanoimba nebato riri kutonga reZANU-PF pamwe chete neZimbabwe Electoral Commission. Naizvozvo vanhu vane tarisiro yekuti bato reCitizens Coalition for Change rine mukana uye rinokwanisa kukunda musarudzo. Vachiti izvi ndizvo zvinokonzera kuti vanhu varambe vachikurudzira kana kushora zvimwe zvinenge zvichiitwa nebato iri.
Muno munyika munofa vakadzi 2500 gore negore vanenge vakazvitakura pavanenge vakunosungunuka 2500 vari kufa nokuti hamuna maternity clinic. Chipatara chikuru chemuZimbabwe chinonzi Salim Gabe chaimbonzi Harare Hospital ndo chipatara chikuru muZimbabwe muno. Chine maternity theatre 1 yakavakwa na Ian Smith 1977. Kuti tivake maternity theatre zvinokosta $37,000 chete. One Land Cruiser inodrivewa nemapoliticians eZANU inovaka maternity theatre 10 kana 11. Saka zvatiri kutaura izvi tiri kubata kubatsirana kuti tikunde kuti tivahwine vachamisa. Saka kana tichivaudza kuti dai maita zvakati dai maita zvakati tikuvaudza nokuti tikuda kuti paitike chii. Paitike change not kuti tinovavenga not kuti tinovenga bato ravo. Aiwa change haitike kana vanhu vechidiki vasina kurejesta kuvota between 2018 nezuva ranhasi 2.9 million vechidiki vakatena 18 but less than 100,000 have registered to vote according to my figures atakapiwa senyika. Saka vamwe vese vechidiki avo vanofanira kurejestwa kuvhota. Saka na tichiti vachamisa ngavatungamire process yekurejestwa kuvhota tikutaura nokuti tikuda kuti vahwine. Saka tinogoita munhu weZANU sei ini ndiri kutaura zvinoita kuti vahwine.
Matara nenyaya yeZEC munofungei namashandiro kana kuti nebasa riri kuitwa kana kuti rakaitwa neZEC?
ZEC vanhu vanofanira kuziva kuti ZEC inoshanda basa rayo yakarerekera kuZANU-PF. ZEC izve so iri kufamba marari nemaitwa marari eZANU-PF ichirejista vanhu vanenge vauya dawa inenge ichifunga kuti si ndeve ZANU-PF. ZEC iri kuramba kuburisa voters roll rinova ndiro gwaro rinoita kuti tizive kuti akarejista kuvhota diani asina kurejista kuvhota diani akarejista kuvhota akarejista achiti anogara kupi. Saka ZEC haisi bato haisi institution inovimbika. Ndosaka tiri kuti ngatishande pamwe chete patinenge tichirodza pfungwa kuti tikunde. asi vanhu vakaona sekunge kutaura kwaurikuita kuti daita so havadi kuzinzwa, tinongodyiwa zvinhu izvozvo zvikasachinja, tinongonodyiwa nezano. Hatidyiwe nokuti vanhu vavhotera zano, tinodyiwa nokuti zano ine chitsotsi chainoita. Saka tinofanira kutarisa muzvinhu zvese zvatinenge tichiita kuti chitsotsi ichi chishaitike, tinofanira kuita zvinhu negwara rakati kuti tikunde.
Mutori wenhau Hopewell Chingono ari parunhare kuHarare neStudio 7. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere vakaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotambira pfungwa dzinobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvose zvinoda kuona shanduko munyika. Mubvunzo yatatumira kune vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANPF, vatafadzwa Mugwadi yanga isati yapindurwa tichienda pamhepo. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vakaudza United Nations Security Council kuti kurwisana kuri kuitika muSudan hakufaniri kuregwa kuchienderera mberi. Chibvumirano chekumbomira kurwisana chakaitwa pakati pevanorwisana chinopera manheru anhasi china. Hurumende yeZimbabwe inoti yakakwanisa kubudisa kubva muSudan zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zana. Mukuziya nyaya iyi, Evans Zininga abata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro chapamusoro cheAfrican University Dr. Alexander Rusero kuti tinzwe maonero avo.
Hongu, chekutanga chakakosha ndechekutiwo zvizvarwa zvemuZimbabwe zvanga zviri muguta reKhartoum munyika yeSudan zviri kunzi hazvisisiri panjodzi yakanyanya, asi zvakangokosha kuti dai ndege yavo yacho yasvika yafamba, zvakangokosha kuti tinozogutsikana kana vana vedu vezvizvarwa zvemuZimbabwe vachinge vasvika vari mupatenyu.
Asiwo semasangano emuAfrica ndinoramba ndichida kutsvaga vana African Union kanawo mamwe masangano akazvimirira, vari kuitawo here zvakakwana kuedza kupedza dambudziko rekuSudan iri zvachose?
Ndiri kuona sekunge boka reAfrican Union iro rinobatanidza nyika dzose dzemuAfrica riri kumashure paurongwa hwekuti pasi rose reAfrica pange pane runyararo, nekuti tinoona kuti vanochizoita ivo zvekupindira kana pachinge paita mhirizhonga. Asi kana zvinhu zvichinge zvakateramira, hapana zvakanyanya zviri kuitwa kuti Afrika inge ine runyararo. Izvo zvinofambirana nedingindira ravo iro ravaiti mugore ra2020, futi dzose mabhomba ose anofanira kunge anyarara paine mpimudhigani.
Zvomochiinongedzerawo muchikurudzira ndezvipi pamusoro pechimiro chiripo ichi?
Pakanyatsa kubatanidzwa misoro pamwe chete hurumende dzese, tisati tatombosvika kunyange kunana United Nations, tega pachedu seAfrica zvinogona kubudirira, nekuti takaona kuti muna 2011 pakapatanurana nyika yeSudani ichivambwawo imwe yeSouth Sudani zvakaburikidza neurongwa hwakanga hwagarwa pasi neAfrican Union kuti aiwa nyika idzi imbiri. Izvi zvakakwanisa kuti mhirizhonga ipere muSudani yairwiswana nekutsamhembe nevekumabhazuva.
Dr. Alexander Rusero vachitaura parunhare kwaMutare naEvans Zininga weStudio 7. Munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevid Mugejo vanoti hurumende yakakwanisa kutengera zvizvarwa zveZimbabwe 40 nevasere matikiti endeke kuti vagone kuuya kumusha kubva kuSudan.
Pachipamwe vaZulu, ndine dakudzoka kwamuri zvakare ndichikuzivisai kuti hurumende yedu yakwanisa kutenga matiketsi 47 ezvizvarwa zvayo zvatakabudisa kubva kuSudan tichizviendesa kunyika yeSaudi Arabia. Saka tazobva tatenga matiketsi kuti abve ikoko achiuya kupi, vachibva vauya kuno kumusha. Hatina kukwanisa kutenga matiketsi evanhu vese sezvo ndege dzichinetsa, asi vanhu vedu havo vapakanaka, havachisiri mumatambudziko ehondo. Saka first baji richasvika ritando rakatengera matikets. Takumhanya mhanya tichitsvaka chi mamwe matikets evamwe kuti vazotevera futi. Mukatarisa chero panga ripa nepenyuro pese nyika zhinji dziri kuti chiri kumushishi dziri kutotambudzika zvikuru kuti vobudisa sei zvizvarwa zvavo kubva kuSudan asi Zimbabwe haa yakwanisa kutobudisa zvizvarwa zvavo zvese zvese zvava zviri kwakatandauka kuti zvizouya kumusha.
Munyori mubazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugecho vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Muzimlive.com mapurisa anozivisa kuti vanhu vatanhatu vakafa, vamwe makumi maviri nevatanhatu vakakuvara mutsaona mbiri dzakaitika nemusi wechipiri. Vatanhatu vakafa vakanga vari mumotikari yeToyota Hiace mumugwagwa wekwanyika Zaka nezuro chitatu. MuNewsday makare vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reTCCC Muzvare Fadzai Mahere vaenda kudare reHigh Court vachiramba mutongo wavakatemerwa uye kuwanikwa vaine mhosva yekuparadzira zvemanyepo. Muzvare Mahere vakawanikwa vaine mhosva vakanzi vabhadhare faindi inoita $500 emadhora ekuAmerica. MuNewsday makare gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti makanzuru ekumaruwa anoita makumi mashanu nemaviri akatarisana nenzara huru izvo zvakonzera kuti hurumende ipindire. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Vanhu vari muparamendi yeBritain vaita zvakanaka zvisingai. Ndoda kukumbira variko vekuZimbabwe vari kuBritain ikoko kuti ngavanyore maposters, vanyore kuti munangagwa hatimbomudi kuno, wakavharira vana vasikana vasina mhosva, ivo vane mhosva vachingova panze. Hatiiti vhele hanga asainda vhele asatomboinda kuBritain. Haini zvavo zvandikahlamadza ini. Kuti shuwa shuwa vanhu veBritain vagodana munangagwa nezvaanoita kudzvanyirira vanhu kudai, kutonga nedemo, kuvharira vanhu vasina mhosva vakaita sana vasikana. Saka izvozvo zvanoda kuti vasikana vadini vagare mujere kusvika rini vasina kutongwa, vachazovatonga here? Ah, zvakaoma vedu wese. Vanhu vari kuBritain tokukumbirai munyore maposters kuti toda kuti vasikana vabude munangagwa. Hatimudi kuno nodzvanyirira vanhu, hatidomudi kana nyangwe akadliwa unorambira, hadi kuita friends elections.
Vanhu venzani PF, you think that you are unstoppable, you think that you are untouchable, muchitsikirira vanhu, muchisunga vanhu, muchishungurudza vanhu, but I'm warning you, hani mukona zviitika muAfrica hondo dziri kupera idzi. One day it's going to happen in Zimbabwe. Vanhu vachamira vachati enough is enough, but people are angry enough to fight against you. I'm warning you, mark my words, ichapera, otherwise zvimuchamhanya mugotiza nyika. Sasa iRussia yakadzerera Ukraine ikatanzi 3 days chete vapedza, but ava makore mangani nawo vachikundikana kuti vapedzerane neUkraine. Same like us, not dzerera, but one day we will attack back.
Vana vawandi siko apo parisiko pastudio hazvo aifambai nadzo nawo dzechokwadi dzizambai nadzo. Tinokutendai chiwa nokuti ubva chokwadi kwenyu nokutendai vese vari paredio kuti munogona. Aiwa, ini zvikuru zvangu ndinongoda kufarisa vabereki vangu pamberengbapo, nehazvanzi dzangu nevanunina vangu nevana vangu nemhuri yangu ndini shumba pamwe nezapo. Vakadini vana vawande?
Muri sei pastudio 7 apo? Pastudio 7 sanota kuda kwashe ndepamasvingo apa ndinotaura kuti nhauya munangagwa kuti hei watiuraya ngenzara, munangagwa watiuraya ngenzara. Ngapo wachamisa vambotonga nyika iyi? Nyika iyi inofa kuti wombotonga wombotongawo. Wakorera ngaabve pachigaro abva umweni. Tadhodhe mukomana ngaapinde, mukomana ngaapinde 2023 zvomesei ngaapinde.
Alo, alo, makadiko pa Studio 7 hapo. Makadiko, yini zinaita Brajo. Brajo jola makotoze ndripa Botswana hapa. Kempo mwaka diaska, asa sunye pera. Ashitawra nye kuti, mazishe, mwanu, wanufana kudi, di, msabuku, wanu, mfana kuwaita zakati. Ina niku uzine, insabuku kana aninga hapa iza. Ashita kuita, zwe kutamba nefoti yangu. Tichakona hapa. Tutoka na taura toko na masinga iti. Andizo geri kumashure. Panya ye vuti yangu korerino. Ticha roba nane munu kusikazunusha nanka. Andika muna anita kukita mani vuti yangu korerino. Ticha da usuona isusu. Kujaizi iwa. Tawa nengu wachiwa jaiza wana. Wachibama vuti yedwa ita kukita mpana wawashidi. Korerino ticha wona. Kupa sinusika. Tuta kuona sinusika kupi buendorno. Atidi soku taneta neku jaiza wana. Wachitama na vuti yedwa zinengita wata vuta. Kuendorno vuti yangu tuye chengeteza kusikazunusha nanka. Tatenza.
Ndinoda kupindura murume akataura achiti sikara ngare gere uyu uningi avigwe karafire akasa uyo akasavigwa karabudi mujeri avo vari kuti mwana wavo havamuvigi kana sikara asakabuda mujeri saka iwe dai ari mwana wako waizwa sei kuti munhu akauraya mwana wako ari kufamba panje ari kufamba handiti ali waora arimbo muchisaki akangoiswa uko achinzi dai sikara ngaagare mujere kuti uyu asavigwa ini ndinosapota kuti vekwa ari ngavaomese vasambomuvige kusvikira uyu wakauraya ari asungwa aiswa mujere ngaapinde mujere agare naana sikara
Havo bababo wanotaure zvekuti chamisa afa yakatonge nyika bababo zvekuti kwai ana muhadha ado kutonga ana ninga ado kutonga ngezvekwavo izvo nyika haisiye ZANU-PF haisiye kuti kwai nyika ngeyamunangagwa kana vachiti vanozvikwanisa ka ngavai kuinbox kwangu nditaure navo
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mumuchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutauriri weNational Security Council yehurumende yeAmerica vaJohn Kirby vanoti hurumende yavaBiden inotambira mashoko akataurwa nemutungamiri weChina vaXi Jinping ekuti vanoda kukokera hurukuro dzenyaya yekurwisana kweRussia neUkraine kuti pave nerunyararo pakati penyika mbiri idzi. VaXi Jinping vakataura izvi mushure mehurukuro dzavakaita nezuro chitatu padandemutande nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky. Sezvo nguva yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nezuro vakakurudzira vana veZimbabwe kuti vasavhunduswa nekushaya simba kwedhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Sangano reInternational Organization for Migration rinoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvine magwaro eZimbabwe exemption permits zvakadzokera kumusha kubva kuSouth Africa. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.